manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kurume 20 2019 makateerera ku studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vashanyira nzvimbo dzakaparadzwa nedutu mupengo Tropical Cyclone Idai kumaNicaland.
Muwadzi 23 kwamutsvangwa 186 havasi kuziva kuti vanhuwowo mudzimba dzavo vari kupi nekuti kune vari kugara mugomo imomo vakwanisa kuverengana kuti pamusha nemusha vari kuwanikwa ndevapi
uwandu hwevanhu vafa nekuda kwedutu mupengo idai huri kutarisirwa kuramba uchikwira zvakanyanya sezvo vanhu vakawanda vasiri kuzivikanwa kuti varipi mushure mekutakurwa nemvura tichakupai hurukuro nevamwe vari kushaya hama dzavo Musika wefodya wovhurwa nhasi vakawanda vachichema-chema nekuderera kwemutengo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vashanyira dunhu rechimanimani rinova rimwe renzvimbo dzakaparadzwa nedutu mupengo kana kuti Tropical Cyclone Idai kuti vazvionere vega kuparadzwa kwakaitwa misha upenyu hwevanhu minda pamwe nezvipfuwo. Nevenyu reZBC inoti vaMnangagwa vaudza vagari vemudunhu iri kuti hurumende yavo ichaona kuti hapana munhu achafa nenzara sezvo vari kuendesa chikafu vachiita zvose zvavanogona kubatsira vanhu. Vanonziwo vati rubatsiro rwuri kusvika muguta remutare umo ruri kuzotakurwa nezvikopokopo kuenda kunzvimbo dzakaparadzwa idzi. Mutungamiri wenyika azivisawo kuti nyika dzakapoteredza Zimbabwe pamwe nedzimwe dziri kure dzakaita seTanzania dziri kutumirawo rubatsiro rwakasiyana-siyana. Vatiwo migwagwa nemazambuko zvakaparadzwa nedutu mupengo iri zvichagadzirwa mazambuko achivakwa patsva. Masangano nemakereke akasiyana-siyana pamwe nevanhuwo zvavo vari kuunganidza rubatsiro rwuri kuendeswa kunzvimbo dzechimanimani nechipinge. Muzinda weAmerica vazivisawo kuti uri kuisa zana rezviuru zvemadhora kuti mari iyi ibatsire mune zvakawanda zvinosanganisira mvura yakachena. Kunyangwe hazvo hurumende ichiti vanhu vafa kusvika pari zvino makumi mapfumbamwe nevasere, sangano reRed Cross rinoti uwandu uhu hwasvika pazana nevana. Pari kukurudzirwawo vanhu kuti vabatsire Zimbabwe ne Red Cross iri kukurudzira vanhu kuti vabatsire Zimbabwe nemvura, magumbeze uye mambure anodzivirira humutu kana kuti mamosquito net. Vatungamiri venyika dzeNigeria Muhammadu Buhari uye weArmenia vaAmeni Saksiani vatumira tsamba dzenyaradzo kumhuri yeZimbabwe. SADC yatumirawo mari inosvika zviuru mazana matatu nemakumi emashanu kuZimbabwe, Mozambique neMalawi uye African Union yapawo rubatsiro kunyika nhatu idzi dzakawirwa nedambudziko remafashamu aya. Pope Francis vatumirawo mashoko enyaradzo kunyika nhatu idzi. Mukuziya nezvemamiriro akaita zvinhu kumaNicaland, tabata munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana avo vange vaine mutungamiri wenyika nhasi.
Pane hwatiri kuziva hwatingati macertified and confirmed uchiri pa 98 pataiva nezuro manero. Pane zvatiri kunzwa zvatatsa confirma namba dzichakwira chaizvo izvozvo.
Vari kufungidzira kuti dzingasvike kupi?
Singanyanya kuspekulita zvakanyanya but pane chance yekutosvika kuma 300.
Pane zvikwata zvanga zvakawanda wanda zvanga zvichiedza kunobatsira vanhu mune dzimwe nzvimbo dzanga dzisingakwanise kusvikika. Iko kumanikaland kuchipinge nekuchimanimani mungazwa kuti vasvika papi zuva ranhasi
no rubatsiro ruchiriko vari kufaita a lot of progress mukubatsira vanhu vakawanda nekuti ruyamuro rusvike kwarunodiwa nekuzvipatara vanhu vari kurapiwa nokuti vanhu vakakuvara zvikuru kuna vamwe vakatyoka tyoka vaitemwa namatombo namatanda vamwe vaitemwawo nechocho nechakati vamwe vachiwirwa nemidhuri vari kurapiwa wevavo tine rubatsiro rwatiri kuwanawo kuna na chiremba vanhu vakawanda vamwe vatiri kutoudzwawo kuti kusouth africa kune vana chiremba vari kuda kuuya vakamira kune vamwe vevana mazvikokota vevana chiremba vemhuka vari kuendawo kuda kunobatsira mhuka tina matraka akawanda inyaya yekuti tingomasvisa panzvimbo neruyamuro rwatiri kuwana nerubatsiro rwekubva nekunational army kuti migwagwa ifambike vachigadzira kune maroad atingati mamakeshift road ari kugadzirwa izvezvi namaengineers ndo ari kuita kuti tisvike ikoko nokuti chinhu chakaita sebridge hachesvi chingati tigadzirwe panguva ino ichichikwanisa kuzoyambukika saka tine rodhi dzinotenderera migwagwa maconvoy amatraki aripo kubvira president pavakadaidzira kuti corporate zimbabwe tibatsirei yaimubatsire ruyamuro vanhu vari kubudisa matani namatani erubatsiro kubva kugrosari kuhembe throughout the country inyaya yekutoti toendesa kupi kunewo vamwewo vatiri kuziva kuti kune vamwe vakutihwawo maaccount number vakunzisai mari izvo ngavasadaro kuisa mari kuvanhu vavasingazive kuda nongoti indaunganidzawo changu kuno asi tine rubatsiro tinotenda nekubva rubatsiro rwatinowana kubva kuna na econet ana waverly blanket vapa magumbezi wakawanda zvikuru vavari kuti president ngavandotambidza kune vanhu vari mudambudziko iri kune mvura nokuti mvura idambudziko rakanyanya kuchipinge mapaipi akaeredzwa saka hakuna mvura yakachena inomwika zvibhorani hazvisabudisi mvura svinu nekuda kwezvakaitika izvezvizvi zvokuti kune makambani iwaya aya anogadzira mvura vari kuendesawo matengi namatengi emvura dzimwe dziri mumabhodhoro dzimwe dzinenge dziri mutangi chaimo ruyamuro rwakawanda rwuri kuenda inyaya yenguva nyaya yekuti tive vanhu vakarongeka kuti rusvike panofanira kusvika pavanhu vanonyanyoruda
hurumende yamboti yatarisa here kusvika pari zvino kuti pangadiwe mari yakadii kugadzirira izvo zvivakwa zvakaputswa nemvura
iyo assessment haisati yapera the biggest assessment yatinayo the moment yekuti vanhu voita sei kuti zvinhu zvifambe sekutaura kwataita iri dambudziko vasati vapfuura kune vanhu vasati vavigwa ndosaka muchiona mamwe makambanis ari kupa makofini nokudii vanhu havasati vavigwa vamwe vanhu havasati vawanikwa
iko zvino regai tinzwe zvakare kuna vamangwana nezverwendo rwavaita nhasi rwaitwa nemutungamiri wenyika
uku kwakaitika zvikukutu mastori anga achitaurwa nevanhu inhaurwa dzinotyisa chaizvo pane uchapupu hwokuti matombo akatanga kukunguruka 2 hours at least before Brian aya saka hatiri kubvunza kuti panenge pakaenda pambaitika earthquake pakadii because vanoti kuti matombo amwe atakatanga kuona anga achiita kunge abva atsupuka hamene kwaanga abva hamene kutaurawo kwavanhu vanga varipo unowanawo futi kuti mavillages anga aripo mamwe mevillage inenge yava matombo chete hakusisina misha yakangosakatika zvisingazikanwe nechekuti mamwe navanhu vangani vakasakatika imomo saka ndo mamirira zvakaita asi iye zvino izvi rubatsiro ruri kuinda zvarwo kuvanhu ende pese pamuri kufamba muri kutosangana namarori erubatsiro ngorovhani dzezvibatsiro zichienda narwo kuvanhu
saka kana paine misha yakaparadzwa kudai iko zvino tiri kuona kuti hurumende inenge yambomira kupa uwandu hwevanhu vakashaya zviri kufamba sei
hatina kumira kupa uwandu hwavanhu vakashaya pese pari kuwanikwa munhu tinopa uwandu hapana chikonzero chokuti tisataura nekuti kana mukateerera kutaura kwaita president nhasi chaiye vati munhu wese kana pane munhu anga ari muvillage menyu kana pane munhu anga ari mumamanamenyu asitaonepi uyai munyorese kuti mwaidu pano apa paimbova nanhingi hatichamuoni vakatotaura vakati aiwa musanyorese vanhu vakaenda kuHarare nevakaenda Joni
asi tikureva kuti pakatanga matambudziko vamwe vanga varipo ndokuti tinyatsoziva kuti vanhu vasiri kuonekwa vangani. Pari zvino tiri kungoshanda nevanhu anenge awanikwa chitunha, pakawanikwa mutumbi wemunhu ozikamwa unzi ndewani ndewechizvarwa chemuzimbabwe, tobva takupai nhamba dzacho kuti ndivanani. Asi yezvine hapana mitumbi yatiyawanikwa, hongu kune kwatanzwa kuti kune mitumbi iri yaonekwa. Saka matimu eana aendako ndo vari kulidza nenyaya yacho kunoidentifya. Pane pamwe pachatodawo kuti mamwe madzimwe nzizi namamwe madziva adi akupiwe tisvike pasi pawo. Dzimwe nguva tichombopindudza maexcavator because pana matombo akawandisa, saka matombo aya anogona kunge akatsikirira mutumbi zvakare.
Vamwe vanenge vari kuchema chemawo vamangwana kuti rubatsiro kubva kuhurumende runenge rwekuti nonokei, vamwe vakupedzisira vakuviga vanhu muma coffin anenge ari kunzi nevamwe haana kukodzera, vamwe vachitiwo chikafu chinenge chiri kunonoka kubva kuGMB uko zviri kufamba sei.
Chikafu chiripo zvakuti yaimoni tabvapo tikatarira chikafu iye zvino pese patirikufamba tirikusangana namarori echikafu. Marori ane convoy yainosvika yomira kana kuti kuseri pebridge rakatsemuka. Then tetakurwa mbijana mbichana navanhu vachibatanidzana vopfuura nesaga unoisa kumhiri uko unoisa mota yamasoja, mota yamasoja yoenda. Asi yezvino izvi pana mazihelikopta makuru atiri kutarisira kuti ari kusvika mangwana kupeni anokwanisa kutakura chikafu ine masupplies anorema. Sati ndege yekuAbu Dhabi inotarisirwa kusvika kuma60 unoyu yakatakura maprovisions akawanda zvokuti then dzekutanzania kwakauya mbiri, kune imwe yakasvika kuma4 manheru nezuro, imwe ikazosvika kuma3 am kuseni yauya namaprovisions. Saka tikune mabhizinesmen ari kubatsira zvikuru. Vamwe ndo vari kuhaya dzimwe ndege dziri kushandiswa kutakura zvinhu idzo dzandichitaura nezvadzo. Senienzaniso, mwanakomana wapurezidendi anonzi Emerson Junior akahaya ndege nhatu mahelikopta. Maviri acho ari kubatsira kunotsvaga, atopiwa nhasi. Maviri acho ari kunobatsira kutsvaga vanhu vasiri kuoneka. Imwe yacho yauya yakazara madoctors.
Munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vari paRunare kwaMutare. Tichiri panyaya iyi, mumiriri wedunhu reManicaland pasi peurongwa hweproportional representation amai Lynette Karenyi vanoti muward 23 kuchimanimani vanhu vanodarika zana nemakumi masere havasi kuzivikanwa kwavari, uye mitumbi mitanhatu yezvizvarwa zvezimbabwe yakawanikwa kuMozambique yakaradzikwa ikoko. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvino tingangoti hazvisati zvamira zvakanaka. Ndabva kubata vanoitwa dhumakwezu vekuward 23 kwaMutsvangwa kwaChief Ndima, vakandipa update yekuti vakwanisa kutaura nevamwe nekuita kuti vaone kuti mudzimba varimo ndivanani, vakapfushirwa ndivanani. Saka statistics dzavawana as of now vati izvo muward 23 kwaMutsvangwa 186 havasi kuziva kuti vanhu ivowo mudzimba dzavo vari kupi, nekuti kune vari kugara mugomo imomo vakwanisa kuverengana kuti pamusha nemusha vari kuwanikwa ndevapi. Vapedza vakataura zvekuti area imomo muwadhi mau 6 vakakwanisa kutsikirwa mudzimba, asi vakakwanisa kuvhura nezuro vakaviga vanhu ivavo vari 6. Mabodies atakanga taudzwa nezuro kuti akaenda kurumwe rutivi rweMozambique kukopa, vati izvo vazokwanisa kufamba ikoko netsoka vakasvika vakanoona vanhu vekuMozambique vaviga mitumbi inokwana 6. Asi pamitumbi iyoyo vanoti the good part of is pavakaviga vakatora mapictures evanhu vacho kuita kuti vazoziva kuti iri guva munhu ndeuyu, iri guva munhu ndeuyu. Chanyanyondibata ndechekuti pamutsvangwa paclinic pane mawaiting mothers vakazvikura vatove Jew vane 9 months vari kuda assistance zvakanyanya, nekuti vanhu ivavo vari kushaya help.
Taonawo nhatsi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakwanisa kusvika kunzvimbo dzakavirwa netsaonides
Tiri kungoona muma TV nema pictures ekunzi mutungamiri wenyika aenda ikoko. Asi ini kwandiri kutaura uku nezvako hapana chati chawadzwa chimeche kubatsira muntu andabva kutaura naye atori mugiraundi izvozvi. Kuda kwavaenda ndekumuoko akusvikika. Asi nzvimbo iyi yandataura vajonga havana chavati vawana vanhu ikoko in terms of assistance yefood, yehembe, yechivari kutogara mugomo.
Pane zvirwere zvati zvabudawo here nekuti tinozva kuti munguva yakadai munowanikwa zvinhu zvakaita semanyoka nemalaria.
Izvozvi hapana vandandanzwa achiti kuda kwaane dambudziko remanyoka kana dambudziko rezvimwe zvirwere, asi vese vari kuti tiri kutya kuti zvirwere izvi hazvitori nguva zvisati zvavabata nekuti hakuna matoilet.
Avo vanga vari mumiririri wedunhu reManicaland pasi peurongwa hweproportional representation, amai Lynette Karenyi vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndakapfekwa hama dzangu dzinati kurural area ndine mukoma vakatorwa. Imba yavo yakatorwa yese dzese dzimba dzakatorwa panga ari nemhuri yavo ivo nevana vavo 3 vakatorwa zvokuti pakamukiwa pasina kana imba kana tresi yekuti pakanga pane imba. Then my guru mukadzi vamukoma yeye akawanikwa about 800 meters kubva pakaitika chiitiko panga pakanga pane dzimba panga akarara. But akakwanisa kunge araswa kubank kweriver, akakwanisa kufamba nemaoko echienda kumaneighbors. But akararama zvavo but akakwara zvikuru. Vanhu vakazoita kutsvaga kuti zvafamba sei kutsvaga mukoma nevana. Tingati musi weSaturday hapana chakabuda. But musi wesondo ndobva kazowanikwa umwe mwana about 40 kilometers from pakaitika zvinhu ndobva akazowanikwa mwana musi wesande. Then akabva aibva nezuro anatingopedza kuiga nhasi vabva aenda kutsvaga futi angazokunwa bhodhi dzakawanikwa futi about 40 kilometers. But vabva vasvika ikoko vabva vazi kunyepa hapana munhu anga ariko. But audzwa asvika ikoko kuti nechekuzasi takuenda kumozambique. Ndofunga kubva ipapo kubva kumba kwedu kusvika ikoko ndofunga pane zvekuma 150 kilometers 200 pari kuzi kune mabhodhi dzawanikwa anosvika iwo 140 bhodhi dzawanikwa ikoko. Saka pari zvino izvi mangwana mhuri yekwedu ndobva ichamuka yakananga ichido kuona kuti tingaonawo here mhuri dzekwedu ipapo.
Saka shoko rakasvika sei kwamuri?
Muzukuru wangu foni yake yaipinda but asaidaira foni. Ndisati ndaasati adaira foni ndakazongozwawo neumwewo mumwe mumina wangu ari kuno kuti pane amwene hanzvadzi yangu akafira mumba akadonerwa nemba akatofira ipapo. Ndo akazondiudza kuti mukoma nevana vatatu havasi kuwanikwa. Then muzukuru ndakazwa akazodaira foni angati zvaitika kunoku hazvina kumira mushe dzimba dzese iye akatsanangura ichiti dzanga dziri some few meters kubva paari kuenda kueast dzakaparadzwa. Then kuenda futi kuwest dzakaparadzwa ichingoti vanhu vazhinji vatoponera pamba pedu panapa ndo pane vanhu vazhinji. Ndo masikiro akaita nyuzi dzacho.
Saka tichitarisa hama dzese dzamakarasikirwa nadzo apa dzingasvike dzingani?
Pari zvino izvi tingati hama dzangu dzepedzo dzandiri related nadzo tingati anoti mukoma iwavo nevana vavo vatatu. Tozoti izvo muzukuru wangu iye nevana vake vatatu. Tozoti vamwene vehanzvadzi yangu iwavo. Tozoti futi ndine vamwe sisi vemudzimai ana mukoma wangu vakatorwa iyeye havasi kuwanikwa futi zvakare vakatorwa futi. Then tozotiwo ndikati tozoti futi kune imwe nzvimbo inozi parisiti ndozoti kune hama futi dzimwe 3 dzinozi dzakafira futi mumba ikoko.
Avo vanga vari vaLove More Gwiza vanoti vakarasikirwa nehama dzavo dzakawanda zvikuru kuRusitu uye kuNgangu uko kwakaparadzwa zvakanyanya kudarika dzimwe nzvimbo muManicaland nedutu mupengo idai. Vanga vachitaura vari parunhare vari parwendo rwekuenda kuManicaland kuKwaMutare kuChipinge vachibva ivo muHarare. Dare repamsoro re High Court nasi rasendeka parutivi kumiswa basa kwakaitwa sangano rinorwira kodzero dzevanhu masvingo re Community Tolerance and Reconciliation Development Trust kana kuti CoTrad. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Mutongi wedare repamsoro amai Lois Matanda Moyo vatura mutongo wavo nhasi vachisendeka parutivi danho ramudzviti wekumasvingo varei hove rekumbomisa kushanda kweCoTrad mudunhu iri kwakaitwa vhiki rapera. Gweta reCoTrad vaDenford Alimani avo vanoshanda nesangano ramagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudze Studio 7 kuti dare rasendeka parutivi kumiswa kwemabasa eCoTrad sezvo zvange zvisina kutsigirwa nemutemo.
Vabvunza vanga vakamirira DA neMinistry of Local Government kuti vari kupikisana here nezvatanga tichitaura. Vanga vakamirira marespondents vakati ivo aiwa vanga vasina chekupikisa nekuti zvakaitwa izvozvo zvanga zviri kunze kwemutemo. Nokuda kwaizvozvo dare razopa iro order inotaura iyo kuti DA decision yavo yekususpenda maoperations yasendekwa parutivi nokuda kwokuti yakanga isina yanga isina simba remutemo. Zvakare order imwe yapiwa ndiye kuti iyo DA havana simba rekuti vaite suspend kana kumisa maoperations community Tolerance and Reconciliation and Development Trust and chokupesera DA vanzi vonga vabhadhare macost.
Dare ratiwo mudzviti vahove vanofanirwa kubhadharawo mari yemagweta eCoTrad akavaendesa kumatare. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCoTrad vazivanai Muzorodzi vati vafadzwa zvikuru nemutongo wedare uye vave kunofambisa mabasa avo.
Tafara zvikuru ne outcome yabuda mudare iyi nokuti yatipawo masimba ekuti tidzokere kumacommunities edu kumasvingo tiri kukwanisa kundoshanda nevanhu vatanga tichishanda navo zvakanaka.
Mukuru weCoTrad vagamuchirai mukura vatiwo kumiswa kuita mabasa kwavakaitwa musi wa11 kurume kwanga kwatovadzorera kumashure.
Chokwadi kumiswa kwakaita sangano reCoTrad kushanda mudunhu ramasvingo kwakava kwakakanganisa zvakawanda zvirongwa zvaiitika kumasvingo ikoko uye wanhosi vagari vekumasvingo vakava nekubatikana nokunyunyuta nekuita kusina maturo kwaDA weMasvingo District.
Pakamiswa sangano iri kuita mabasa havana zvikonzero zvavakapiwa kusara kwekuti vaiferefetewa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti vanhu gumi nevana vakaurayiwa muSomalia nendege dzemauto eAmerica kunyange havo vainge vasinei nechekuita nehondo iri munyika iyi. Izvi zviri mugwaro reAmnesty International rinonzi The Hidden US War in Somalia riri kutarisa kurwiswa kwechikwata chinopfurikidza mwero munyika iyi cheAl-Shabab nemauto eAmerica nedzimwe nyika. Misika yefodya yavhura nhasi mitengo iri pasi izvo zvisina kufadza varimi vakawanda avazivisa kuti vave kumbomira kutengesa fodya yavo kudzamara mitengo yasvika pari nani. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Mwaka wekutengesa fodya waparuwa nhasi nemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mahadhi pamusika weTobacco Sales Floor apo mutengo wepamusoro wange uri madhora mana nemasenzi makumi mashanu pakirogiramu. Mutengo wepasi uri pamasenzi makumi maviri pakirogiramu. Mitengo iyi haina kufadza varimi vakawanda avo vatikana mitengo ikasawedzera. Varimi vakawanda vanogona kutadza kurima fodya. VaKosta Kapudza vekumvurwi vauza Studio 7 kuti mitengo ya nasi inoita kuti varege kurima foja zvachose. Vakapfudza vanoti vambomira kutengesa foja yavo uye vave kunoitengesa pamukoto. Vamwewo vasina kufara nemitengo yefoja ndiishe Musarurwa vekumashonaland East avo vati vambomira kutengesa foja yavo. Varimi havasi kufarawo nenyaya yekuti kunyange hazvo foja yavo ichitengeswa kunze kwenyika, ivo havasi kuzopiwa mari yavo yese ari madhora ekuAmerica. Pasi pechibvumirano chakaitwa nereserve bank of Zimbabwe nekambani yeTobacco Industries Marketing Board, varimi vachapiwa zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvemari yavanenge vatengesa ari maRTGS uye zvimwe zvikamu makumi mashanu zviri madhora ekuAmerica. Asi varimi vakaita saamai Margaret Dambeni vaudza Studio 7 kuti vanoda mari yavo yese ari madhora ekuAmerica.
Aiwa mutemo ini ndiri kudaihusa kana pasina foga yangu ndinopisa because ndiri kudaihusa yusa ndora ndikutoda pafoga yangu nokuti foga haitengwi nebhondi kai ndodaihusa yusa ndora ndikuda kuverenga kudai kulazi RTGS ka haigaisi haitengi ng'ombe hairori mukadzi zvaka wanda saka ndipawo kuti ndiite mari muchikwama handiri kubatirwa zvina nebasa ndoda kuita mari ndiite mari ko zviro mbezi mwanga handina mari RTGS yekupirwa handidi.
Vatiwo vakatenga zvekurimisa vachishandisa mari yekunze, nekudaro vanoda kubhadharwawo nemari yekunze. Vakapfudza vati vanotsigira vamwe vavo vari kuti vapiwe mari yavo yese ari madhora ekuAmerica sezvo iri iyo yavakashandisa kutenga zvekurimisa.
Ndokumwe kubhaisha kwatotanga ikoko surprise iri apa at least aya yese ndivhupiwa US iri nanika at least zvanga zviri nani surprise ya US yeda $50 nebond ndakatenga $90 ariri mukwanivhedhati saka indaizvipa iri yuesika at least auto kuti zvipiwo zviri nani but apa ndakanya kudiwa zvakanyanya zvakanyanyisa saka kukusa black market iri zviri nani kana zvaramba isakagadina manyowa.
Sachigaro weti IMB amai Monica Chinamasa vati mitengo yakaderera sezvo vanotenga foja kana kuti matobacco merchants vari kuchajwa mutero weintermediated transaction tax wezvikamu zviri kubva muzana apo vanotenga foja nekubhadhara varimi. Vati pane nhaurirano dziri kuitwa pakati pavo nevanotengesa foja nehurumende dzekugadzirisa nyaya iyi uye vanoona sekuti izvi zvinogona kupedza dambudziko remitengo iri pasi iri. Amai Chinamasa vazivisa kuti mwaka uno wange wakaoma chose sezvo kwakapisa zvakanyanya uyewo vati vamwe varimi kumanikaland vakaparadzirwa foja yavo nedutu mupengo cyclone Idai. Vati kusvika pari zvino havasati vave kuziva kuti ifoja yakawanda zvakadini yakaparadzwa nedutu mupengo Idai.
Hatisi kuziva but kana wakainsure that's where the insurance comes in so it's very important that they were insured but as of now we have no figures. As you are aware, it's difficult to actually reach those places. So we know nothing as yet.
Zimbabwe inotarisirwa kutengesa mamiriyoni mazana maviri nemakumi mana emakirogiramu efoja inove foja shoma pane yakatengeswa mwaka wapfuura. Gore rapfuura Zimbabwe yakatengesa mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu nemaviri emakirogiramu efoja ikawana mari ingangosvika biriyoni remadhora ekuAmerica. Vachivhura misika yefoja zviri pamutemo vamuhadhi vati hurumende yavo inotsigira varimi vefoja uye vati inoda kuti varimi ava vabatwe zvakanaka sezvo foja ichipinza mari yekunze yakawanda munyika. Pane misika mitatu yefoja munyika inoti Tobacco Sales Floor, Boka nePremier uye misika yese iyi iri muHarare. Kunze kwezvicherwa zvakabatanidzwa foja ndiyo inopinza mari yekunze yakawanda kudarika zvimwe zvose muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vateereri musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8pm nhasi tichange tichitarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvibatsirewo vakawirwa nedambudziko redutu mupengo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001202465 0318. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyamina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.